tichaenderera mberi nekuratidzira kukutange kuri chinhu chichaitwa vhiki nevhiki rega rega kusvikira nhunha dzedu dzanzwikwa, tichiendererawo zvemberi nekuregera kuenda kumabasa kwatakatanga kare, asi tichichinja nzvimbo dzatanga tichambogadzira tichiti mapoverty camps kuti dzichiita nzvimbo dzekuwana kwemapublic services asi isakwanisa kupiwa nehurumende.
Izvi zvinorevei vamasaraure?
Zvazvoreva ndezvekuti people to people solidarity centers ekuti taakudzidzisa vana mahara asi tisingadzidzisire muzvikoro sezvatakambeke tichironga taiboronga kumashure. Ndo zvataakuchinja mapoverty camps zvataa tichigadzira kuti ave nzvimbo dzekudzidzisa vana mahara.
Handisi kudzidzisa kuti kana muchidzidzisa vana mahara zvinokubatsirai sei panyaya dzemari inopinda muhomwe dzenyu pachinambo chekudema ngovadzidzisa vari muzvikoro. Mutsauko wacho uri papi apa?
Hondo yatinayo haisi hondo yekurwisana nevarombo sesu vane vana vatodzidzisa muzvikoro. Tine hondo naemployer wedu uyo anofanira kunge achitibhadhara ari kuramba. Asi tinoziva kuti employer wedu vana vavo havadzidzi muzvikoro zvatinodzidzisa, vanodzidza mhiri vachidzidza kunana Australia kunana Britain. Saka sevarombo tiri kuti hatinganyimane dzidzo mukutambura kwedu. Mukutambura kwedu tichadzidzisa vamwe varombo sesu tichiita kuti vawane dzidzo sezvo, asi hatisi kuzoita izvi tiri muhapwa dzaemployer asingadi kubhadhara. Saka zvikoro zvake zvaakagadzira zvinoita kuti iye aite government achagara nazvo, asi basa redu tichaita tisingashandiremo tichibatana pamwe chete sevarombo vanotambura vakaraswa nehurumende.